Paine Bill Red Tripartite Negotiating Forum rakapinzwa mudare reparamende kana kuti rakaverengwa kechipiri dare reparamende musi wechipiri munoona Bill Red richibatsira vanhu vakadi rakapasiswa kuve mutemo.
Tripartite Negotiating Forum ingangobatsire chete kana washandi waine simba rekuti zvavanga vabvumirana zviiswe chipanzvimbo zvatinoona kune TNF Bill riripo 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 mutemo. TNF Bill rinoti zvamunobvumirana TNF marecommendations ecabinet, saka munongoda marecommendations zvamunobvumirana hazvikusungei hazvisungei anyone, munorecommenda kucabinet. Cabinet ndo ichachidoisa zvinhu zviyo ne fourth of law zviye pamutemo through the law making process.
Avo vanga varindi munyaya yevashandi nabasa vaThomas Ingwe vari parunharare naJoka Kandeni westudio 7. Kwa mtaka zirumba kanao na asti. Mudeli mune nyaya inoti ave nokutsva kuti mamiriro akaita nyaya dzehukumi munyika kukonzera kuparara kwedzidzo munyika yedu mudau repanya nedzabwe neo mune kufunga nevanhu musoro pezvatarwa nyare aiora kuchivandamisa amiriro isi njemo epinyo yedu inoti rarasana shoga kumaka dangure gro inoka iri arivandi neshaiye tinotokurutire chibhola kukonzera kuwakanwa kumadzimwe kubatanisa kuti pazuva Mushini kinopawa Radio 7 na wikipatikaneweka jiriba zaabu
Nakadbo wakil 7 ya mteta nyura 7 Ni ya wana Nika wana ya yonto wanko mpulitwa Zuwanda Eye kwa mbwa kakasuwezi Ya kwa hivyo Ina nila wakuta wakuta nge Kwa maa ino ndo kututu waka Na kutichi Iyo ita wakucha Kando wa parama Kwa hivyo 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 Kwa hivyo
Avanga vadarere vesiro 7 va munzvipo dzakasasana vachitaura manyero avo yamasho avo asine nechokuita nestudio 7 tinokukurai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tomborarisa svika nedzimwe nyika Maputa emunhu rekorado muAmerica anoti nechipiri vekore chirume vaviri vakapfuura kauraya umwe mwana chikoro vakuvadza vamwe vase paSems Island Ranch maputisa anga Divo Rickson ane makumi namare na Al Makini ane kugumi matanhatu uye vakavambire pedare redzimhosva nechang mutungamiriri veibya vafa yes Albert bati vavari kukwikwidzana naye General Khalifa Haftar ari kutatora nyika nechisimba vaoraraj vati izvi zvinofanira kutohwa nesimba nekuti General Khalifa vata kuti achisimba hurumende iri pamutemo vagari mulibya vanoti mapardi akamirira abadiani asi vanopa kuti kuana kupere America ina mafula sambinzwe kwa vezimbabwe akavhuka nezuro musarudzo kusa africa
I'm going to go to the hospital. Thank you.